Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 26/2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe nenyika dzemuAfrica dzinogona kusangana nematambudziko makukutu sezvo sangano reEuropean Union razivisa kuti richaderedzawo rubatsiro kune nyika dzichiri kubudirira. Zvinhu zvakawanda zviri kutengeswa mumatuck shop zvinonzi nehurumende hazvina utano neuremu chaihwo. Vamwe vakaremara vanoti kusarurwa kwavari kuitwa kwavi kupa kuti vaite zvirwere zvepfungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nenyika dzemuAfrica nedzimwe dzichiri kubudirira dzinogona kusangana nematambudziko makukutu sezvo European Union yazivisa nhasi kuti ichaderedza rubatsiro kune nyika dzichiri kubudirira idzi. Izvi ndizvo zvakaitwawo nehurumende yeAmerica nenyika yeNetherlands. Nyika idzi dzinobatsira Zimbabwe nenyika dzakawanda munyaya dzebudiriro dzehutano, utongo hwejekerere nezvimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri.
Ndofungidzira kuti patiri yatingati nemuchirungu iyaye silly season of politics, nekuti zvinoburitsa pachena kuti nyika dzese dziri kuzama kuita rethink nyaya yerubatsiro runopiwa kuAfrica. Hadzina kunyatsoongorora nekunyatsotarisa kuti yavari kuti aidia inonyanya kubetsera ani.
Ko, sei muchidaro vamutandiri?
Ndofungidzira kuti nyaya yeaid yanga isimbori chinhu chiri free zvekudaro kuAfrica. Nekuti kana mukaunza maresearchers kuno zvakaita sekuti vanorapa zvirwere tomboti kuDRC panobuda kana Ebola, munenge muchipreventa not just kuDRC but kwamuri as well, nekuti nyika yave global village. But more importantly, nyaya aid from pandakatsika ndeyekuti inonetsa kuti vanhu vafunge kuti vari kubatsira Africa, nekuti takaona kazhinji kuti aid painouya inenge ichisustain maeconomies ekuri kutobva aid ikoko. Chikafu chinenge chichirimwa kunyika idzodzo, pfuti dzavanopa kunoitika maconflict dzinenge dzichigadzirwa kunyika idzodzo. So zvekuramba muchiti tiri kupa aid zvinonetsa kuti tinyatsotsanangure, but pane maprogram ekuti anga kusurvive akaita sehealth, anga kusurvive nemari dzinobva kunze, dzinobva kunyika dzakaita seidzodzi. Kumamisa handifungi kuti kumisa aid, but kungoita utsinye kwekuti we don't care about straitika kumomo yanga iri kurarama nenyaya idzodzo.
Takambonzwawo vamuturi Ncube vachiti kuti vakwanise kuvhara gwanza raunzwa nematambudziko aya, vachagona kuti vabhadharise vanhu mitero yakati wande. Zvingashanda here izvi?
Kana vafunga zvekuti vaimprove vaise mataxation vaite zvinhu zvekutora mari, ngavarege kutora mari kuvanhu vasina mari. Kune vanhu vashoma-shoma vari muZimbabwe vane upfumi hunonhuhwa kuti kutu. Vatisingambofi takanzwa kuti vari kubhadhara mataxi here, vari kuita sei. Zvinhu izvozvo zvofanira kuti zvijeke.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri vari parunare muJohannesburg, South Africa.
The Voice of America.
Mukuru mbazi rezvekutengeserana vaDouglas Runyowa vakaudza komiti yedare reparamende nezuro kuti zvinhu zviri kutengeswa mumatuck shops zvakaita sezvekudya zvinosanganisira mupunga hazvina utano hwakanaka uyewo zvinogona kuva njodzi kune vanhu. Vakatiwo uremu hwezvinhu zviri kutengeswa izvi hunengewo husiri hwechokwadi pane zvinenge zvakanyorwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Chikafu tikangodya chese chese chimwe chinochizokonzeresa maproblems down the line, zvinosanganisira zvinhu zvakaita sekufuta nezvimwe zvakadaro zvinokwanisa kuwanikwa. So tinofanira kunyatsanzwisisa chain of progression yezvikafu izvozvo kuti chabva kupi, chakarimwa kupi, uyezve chirikushandiswa mapreservatives akaita sei, nokuti zvimwe zvikafu izvozvo kana zvisina kunyatsa kuongororwa zvinokwanisa kukonzeresa maproblem akaita sechirwere cheitsvo nezvimwe zvakadaro kana ane mapreservatives anofanira asimo muchikafu.
Asi muZimbabwe kamaita dambudziko Dr. Ranga rekuti vamwe vari kuti zvinhu izvi ndo zvakachipa, hakuna zvimwe zvavangaita, hurumende yoita sei?
Chandinoona apa ndechekuti it's a multifaceted approach. Of course chikafu chese chinenge chichipinda munyika chinofanira kunge chichiongororwa anyhow iraw yehurumende iyoyo. Kwozoitazve kuti icho chikafu chiri kudyiwa nevanhu munyika, pano chinofanira kunge chichiongororwa kana pokukanzuro here kana kuti ndemumabhazi here. Chikafu chinotengeserwa vanhu sezvandataura chinofanira kunge chichiongororwa. Nyaya iripo ndeyekuti hongu chinenge chakachipa, but kuchipa kwacho does it mean kuti production yacho iri up to speed kana kuti zvava zvekuti zvava kukompromisa utano hwevanhu.
Tiri kuonawo muno muAmerica hurumende itsva iripo inenge iri kuti haione kunyatsoshanda kunoita vanoita zvekuongorora chikafu ivava kana kuti veFood and Drug Administration. Munoona sei izvozvo?
Tinoona inonzi FDA, Food and Drug Administration kuno kuAmerica, inoita basa nemazvo and hazvina kutanga makore mashoma apfuura, zvava nemadecades kana makore akawanda chose FDA ichiplaya this role. Saka inenge ichimeka sure kuti chikafu chese chinoiswa mumashelves kuti vanhu vazodya kana madrugs aya anozotengeserwa vanhu ari safe for human consumption here. Saka ndinoona sekuti kulusena maregulations kana kuti FDA isakwanisa kunyatsoita basa rayo zvichakonzeresa matambudziko eutano muno muAmerica pamwe nepasi rese down the line.
Chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica. Dare guru rinounza pamwe chete nhengo dzematare eparamende muAfrica rePan-African Parliament kana kuti PAP riri kurudzira kuti paitwe chisungo chekuti nyika dzemuAfrica dziuye nemazano ekurwisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze iro rokonzera nzara munyika dzakawanda. Izvi zvakabuda nezuro pamusangano wesangano iri wakaitirwa muSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Pan-African Parliament ingangova ine izwi rinogona kunzwikwa nehurumende dzomuAfrica nokuti mubatanidzwa wemaparamende ose omuAfrica vachipangana mazano pamwe chete nokuumba mazano avanoona kuti nyika yeAfrica inga zvida izvo zvigobudirira bonazvo igodada nazvo
izvo zvisungo zvavanobuda nazvo munusangano uyu zvinozotevedzerwa here nenyika dzemuAfrica
nyika imwe neimwe kuti izoita zvisungo zvinenge zvatarwa nepan African Parliament ndo painozoshayiwa masimba ipapo nokuti haina simba rokumanikidzira nyika ipi neipi zvayo kuti izoita zvisungo zvayo
saka dare rinosara rimire papi tichitarisa nyaya dzavari kukurukura nezvadzo idzi
inenge iripo pakudzidzisana kuti some Africans todini pane nhamo dzingava dziriko mazivano dzokumira kwekunze kwakungochinja chinja kuchikonzera zhara muAfrica nokuda kweclimate change iri kungotaurwa iyoyo zvekare kuti mune hondo muAfrica dzatinoona dzinenge dzichiitika dzakaita sokuDemocratic Republic of Congo kunana Sudan uko nokumwe kungokonana kune kuchiitika pamatongerwo anenge achiitwa vanhu munyika dzakasiyana-siyana tika demokrasi iyoyo pamwe chete nokubatana kwenyika dzomuAfrica kungava panyaya dzokutengeserana panyaya dzokufambirana kwavanhu
sezvipi zvamungapewo semuenzaniso zviri kuitwa nedzimwe nyika dzemuAfrica
dzimwe nyika dzakaita sana Ghana dzakaita sana Kenya dzinotonge dzavane zvirongwa zvokubvisa mavhisa kuti kana uine passport yomuAfrica ukwanise kuinda kunyika idzodzo pamadiro usina zvokuti wazobhadhariswa visa zvinova rinovagwara rakanaka iro saka pan African Parliament zvauri mubatanidzwa wavanhu wamaparliamentarians vanomiririra vanhu une uchidzidziso zvakanyanya asi kuzoti kuti uve nechisungo chokusunga nyika isingatevedzeri izvozvo ndo panenge pototi netsei papanogona kunge vava kutozokwira kudare guru reAfrican Union kuchingova kupangana mazano pasina simba rokuforceredza
avo vangu vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Vatereri echino ichiziviso chakakosha tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook page mazuva ose kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya pakanzi follow munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yevoa shona Vamwe vakaremara munyika vari kuchema-chema kuti vanosangana nematambudziko ezvirwere zvepfungwa zvinokonzerwa nekufungisisa apo vanosangana nekusarurwa muupenyu. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Izvi zvakataurwa pamusangano wakaitwa nesangano reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DUST mumasvingo svondo rapera. Mumwe akataura pamusangano uyu ndiamai vimbai munyaradzi vekwachivi vane usope. Vanoti dzimwe nguva vakaremara vanobatwa chibharo asi hapana matanho anotorwa neveukama zvinova zvinozovakanganisa mukufunga.
Nokuti mukatima tinogara vanhu havatikozvi havatitarisiri zvakanaka vanotidzikisira. Saka ini ndikasangana nemunhu andimbunyikidza pamwe wandibata kundita. Mukadzi zvati pasina kutendirana tikafunga kuchirege ndinoripota kuna naamai kuna navakoma vanhu vavati aiwa ndisekuru vazviita saka zvinoramba zvondidya mwoyo zvoramba zvondidya mupfungwa zvopesa zvichita kuti ndidevelope mental health madiri saka tinoshayiwa rubatsiro
vamwe vakaita savapurazeni Jakata vanofamba nemadondoro veikwanyashani kubhowera vanoti nyaya yekunyombwa inovaodza mwoyo
mashoko avanotaura kuti anenge achitibaya pamwoyo anongozvika munhu ukabaya pamwoyo mwoyo unobaya pfungwa pfungwa dzobaya mufungiro nematauriro saka kazhinji zvinowiswa nenyaya yekuti maonere mataurirwe kana madaidzirwe atu mazita emadunhu wamutodaidza nawo ndo vanokonzera kuti vanhu vane urema vave nemental health
nyanzvi dzinoti vamwe vakaremara vakanganiswawo pfungwa nekushandisa zvinodhaka izvo zvatekeshera munyika sangano reUNICEF muZimbabwe rinoti vakaremara vanoita zvirwere zvekufunga zvakapetwa runa vachienzaniswa nevasina Vachitaura pamusangano uyu, amai Agnes Gurune, vekwa Mucheke Masvingo vanoti, vane usope, vanoita zvirwere zvepfungwa nekuti, vanogara vachityira upenyu hwavo nekuda kwemafungiro evamwe vakaipa.
Nemamita gara ari kwaya kuti kunonzi munhu akauraya munhu ane albinism anoita mari kana kunoredza hove hameno kunze kwenyika vachishandisa mamwe mapatsi eskinhead. Then chimwe chinhu ndechekuti unobva waafektika zvakanyanya even paune uchifamba musociety zviya. Unewo uchingofunga kuti saka izvi vanhu vachindiona vandonwa sechikwambo here kana kuti sechinhu chinoita kuti munhu akwanise kuwana mari.
Mukuru wemabasa mudact vaHenry Chivanga vanoti kubatsira vanenge vane zvirwere zvepfungwa kunonetsa nekuti zvipatara munyika zvinoita izvi zvishoma.
Dambudziko nderekuti hati urongwa hwakati mbi hunoonekwa kuti vangabatsirwa sei. Toda kutenda a few organizations dzinogona kuva dzinoprovida macounseling services but vanongogonawo kuita to the extent yavanokwanisa.
Munyika mune zvipatara zviviri chete zvengoma huri Masvingo neInguchene kuBulawayo zvinorapa vanenge vaita zvirwere zvepfungwa. Asi zvimwe zvipatara zvakaita seParirenyata Group of Hospitals, Salim Gabe Hospital neMpilo Hospital zvine mipanda inobatsira vanenge vane zvirwere zvepfungwa. Vanomirira sangano revabereki vevana vakaremara reZimbabwe Parents of the Handicapped vaRonald Mazango vakurudzira hurumende kuti ivhure mipanda yekurapa zvirwere zvepfungwa kumativi mana ose enyika.
There is at least one specialist and specialist in psychiatry popota vachibetsera vabereki, for example Maruwa ndomunonyanya kushaya parusi achiitawo mareferals vachiendawo kuzvipatira zvikuru zvinoshandwa nevarwere venjere. Handiti
vatizve rimwe dambudziko ndere kushayikwa kwemishonga inorapa zvirwere zvepfungwa. Rimwe dambudziko riri rekushomeka kwevana chiremba vanorapa zvirwere zvepfungwa munyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mjiri vange vasati vapindira mibvunzo yedu yatakavatumira kusvika pakuenda pamhepo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota rinoona nezvedunhu reMasvingo Dr Admo Pazakavambwa vati hurumende iri kuita zvirongwa zvechenjedzo nedzidziso nekuvandudza zvipatara.
Tine chipatara chikuru Ngoma Huru chinana mazvikokota vanoziva nezvemental health ndokunenge kwakuzonorapwa vanhu. Tine mishonga, tine chikafu chinomobilizwa kuti vanhu ivavo vanenge varwara vachengetedzwe varapwe vachizodzoka kusvika vadzoka musociety.
Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti vanhu vakasarapwa zvirwere zvepfungwa dzimwe nguva vanoguma votora upenyu hwavo. Sangano iri rinoti muZimbabwe varume vakawanda vanozviuraya kudarika vakadzi nekuda kwezvirwere zvepfungwa. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
The Voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana nevatanhatu vakafa kuSudan nezuro pakadonha ndege yemauto munzvimbo inogara veruzhinji pedyo nenhandare yendege mudunhu reOmdurman pedyo neKhartoum. Mapepanhau enyika iyi anoti mumwe mukuru wemauto Major General Ba Ahmed vari pakati pevanhu vakafa. Vatauri vemauto vanoti vamwe vanhu gumi vakakuvara. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nasi tine hurukuro nava Phil Sitole vanozikanwa zvakanyanya nerekuti Dr. Phil, avo vari muBotswana umo vakatanga kambani yavo Winning Pillar Investments inoita zvekubatsira vanhu kubata mari dzavo zvakanaka pamwe nemainsurance. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kambani yangu yekuBotswana kuno kuku ndiri kuita zvemainsurance. Ndiri kuita manozi mafuneral policies, malife cover policies uye mainvestment policies. Anondwe tironge tichiti susu mafinancial intelligence, kudzidzisa vanhu kubata mari, kudzidzisa vanhu kuti vasabroke, kudzidzisa vanhu kuti kana vatambira mari dzavo hadzitambiswi. Tinovaudza maremedies acho ekuti vanochengeta sei mari, uye kuti munhu atambira mari yake zuva repay asashata face kana kusvava face, asi ava ari munhu anoratidzika kuti munhu atambira pay uyu achifara.
Ibasa na maga dzidzi la mshiri kumusha ere, kana kuti ibasa na maga zutanga mawe mu Botswana.
Ndingati zvangu iri ndiri nyatso ita ere nakazo nyonyori dzidzira muno Botswana. But zvangu ndakabva ne idea yacho kuZimbabwe. Ndaita inonzi short term kuZimbabwe. Short term ndiwe yema properties, zvana motikari, dzimba, mbedha, mafoni, zvichidaro. Saka ndauya kunoku ndopa ndakazochinja kuita iyo troti life cover insurance zvinosanganisira iyo mafuneral ama policies andataura nema life cover andataura nema investments aya andataura. Saka no ndakazosimuka kuti nyatsobuda pachena kuti ndine chipo chakaita sei ndave muno.
Muri kutambirwa sei nezvizvarwa zveBotswana nokuti tinonzwa kune dzimwe nyika vachinyunyuta kuti vekunze vari kuuya vachitorera mabasa.
MuBotswana handidi kunyepa, hatina hedu maproblems akadaro akanyanya. But wose zvomunoziva kuti nyika dzimwe nedzimwe dzine mitemo yadzo. Ukangotedzerawo mutemo womuno unogara zvakanaka. Sokutiwo pane mabasa ekuti aya ndemalocals yamukwanisa kumaita imimi. Zvinongoitwawo chero anywhere, any country. Kutuwa mabasa ya ndema locals. Saka munofawo kuti muziwe kuti mabasa ya locals ya. Susu watufawo kumaita. Saka tina wada mzuko zwaro ne Botswana. Botswana nyika ya sununguka ya kanaka shokuti.
Mune zvimwe erizva muri kuita zvekusimudzira nharaunda kungave kumusha kana iko kwamugere.
Mukoma jonga pari zvino izvi kambani ichiri kukura. Ichiri kukura tinganyeba kuti pane zvatati taita mucommunity muno kana kumusha. Tisati taita anything zvedu sekambani zviri kukura. Tichiri kumbotarisa kuti mhuri ikure nekuti tine vana vari kuenda kuchikoro. Saka tiri kumbotarisa ipapa pasi tiri kutarisira kuti kana Mwari vati sezvo zviri kuratidza izvi tinenge takubatsira macommunity edu.
Tinonzwa muchinzi Dr. Phil, zita rakauya sei rekuti Dr. Phil?
Zita rekuti Dr. Phil iri ndakaripiwa director wekambani yandaishandira munomu. Ndaishanda zviri outstanding, ndaishanda kupfuura munhu wese pabasa rangu. Saka akabva anditi uyu ndi doctor pabasa rake, munhu anogona basawo, ndichiremba chaivo. Saka kubva ipapo ndopa ndakatanga uchiremba hwangu hwebasa iro rendiri kuita iri. Saka nemomu nguva jonga mototanga kutonditi Dr. Phil vanhasi.
Vanoda kukubatai, vanokubatai papi?
Mukoma jonga vanoda kundibata, vanondibata pa +27 71 655 655. Kana vaine maproblems wo emafinancials iwayo tinobatsirana zvokutiwo unotoona upenyu hwako huchichinja kana wasangana na Dr. Phil. Kozi tinokupa masolutions emafinancial unzu ako, tinorapa maunzu maremedies ndiwe tinoproducea kune munhu wese anonga achiri kwadziwa nenyaya yemafinances.
Vafil Stole vachitaura vari kuBotswana naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vane urongwa hwekuparura chirongwa chinonzi Gold Card chekupa vanhu vane mari inosvika mamiriyoni mashanu mukana wekuti vawane ugaro hwemuAmerica kana kuti Green Card. Mukozeya nezvenyaya yechirongwa ichi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vatavanda dzokora kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yemagold card ari kuda kutengeswa navaTrump kune vemabhizimisi vanenge vaine $5 million. Inogona kunge iri nyaya yakanaka inokwanisa kuvandudza upfumi weAmerica nekuti vanhu ava vanenge vachisvikotanga makambani avo kana kuti mabhizimisi avo muno muAmerica. Izvo zvinozoita kuti vana veAmerica vawane mabasa uye mari inenge ichiwanikwa imomo ichidzokera muekonomi yeAmerica ichitenderera iri muno muAmerica. Ndinotarisira kuti vanozoisawo zvisungo zvinoita kuti mari iyoyo isabude irambe ichitenderedzwa muno muAmerica.
Urongwa uhu hwemagold card ungabatsira here kusimudzira upfumi hwenyika yeAmerica semaonero enyu?
Zvinogona kushanda asi panofanwa kuti vanhu ivavo vatange vadzidziswa kana kuti pavanosvika muno votomboita muzvimwedzi zvakati vachidzidziswa kuti America inorarama sei munyaya yezvemabhizimisi.
tinoona kuti pane chimwe chirongwa cheEB 5 Immigrant Investor Program chiripo parizvino chinokokerwa icho neUS Citizenship and Immigration Services chakatangwa muna 1980 mushure mekunge dare guru reCongress rawanikwa iro richichibvumira. Pane mutsauko here makatarisa zviri kutaurwa navaTrump izvi?
Asi tanyatsoziva kuti zvinenge zvakamira sei, asi vaTrump vati masvondo ari kuteera vachanyatsoburitsa pachena kuti ichi chirongwa chinenge chakamira sei.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vatawanda dzvokora vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Yave nguva yekuti imi vateereri muzvitaurire Mega zvamunofunga.
Makadini muri yeZimbabwe, makadini mukoma Jonga paStudio 7. Haisitonorwadziwa nekuti dai hurumende painotamisa vanhu ichivakompanzita vachivabhadhara kuti vawane vekundovaka mberi pavanoenda, kwete kungotora vanhu vachingotamisa vanhu vachisiya vanhu vasina kana pekubata. Zvavari kuita kumasangura mumwenezi zvavari kuita zvakashata, izvo zvakashata.
Pastudio 7 makadiko, ndinonzi SH kusanyati. Kuno kukwanetsa dziri nyaya dzemapurisa atinawo dzine zita rapiya vauri wanyanya bhavha hwacho hwanyanyisa vanetsa zvisingatomboiti. Dai vachikwanisika kumbozivisawo vakuru vacho vemapurisa vambotendererawo kunzvimbo ino yekuwadhi 16 and 17, vakomana vanyanyisa kubira vanhu zvakanyanyisa, vachitorera vanhu zvisizvo mumashopu pese nepavanogara.
Pastudio 7, makadize nyimi, handidi kupedza nguva. Ndinoda kuti tionesane nevamwe vangu muZimbabwe umu. Masoja atakaona aya, masoja aya ngazvirege kukunetsa, ika ngazvire kushama. Isaini yakanaka iyoiya, musanetseka zvenyu, musakanganwa. Uyezve munguva yavamunoona vanoti aiva purezidenti ngavarambe varipo, vanotoda kuvanyengerera varangu varipo. Mukaona zviri kuita vanhu ivo vaya vanoti varambe varipo, vanyonganisa vanhu kumalokesheni. Vanhu ndivo vanofamba vachigadzika vanhu, chero paungoda kunzi stendi iyi, paungoda garapa, iwe garapa, vachidya mari dzevanhu, vachiba mari dzevanhu, vanota mumalokesheni muvanhu ivavo. Ndinotenda paStudio 7.
Makadii zvinhu paStudio 7 aiva kuno kuti nendiri nani zvedu. Nyaya ndikuchema naye ine auya ageza. Tanga vanhu vaiva kumutsvaga manje nemapurisa kuti vamubvunzisise, kutsvaga journalist akaburitsa nhau iyoyo. Kuri kutyisidzira, asi ivo vachiti vane demokrasi munyika mavo muZimbabwe. Ndo maitire ZANUPF vaakuda kumukwadza kwadza kumufiri kuti akafira mberi. Manje takamira nageza.
Studio 7, mangwanani akanaka kumunhu wese. Ndinoti mangwanani akanaka. Ndambotaurawo kune mukuru uyu. Zvinonzi nevakuru chisi hachiyere musi wacharimwa. Ko inga kuna Mugabe zvaakaita wanhu havana kundo vamwe vaitaura vachiti vanotonga kusvika kwakuiswa muwheelchair. Iye ngaabve. Taneta ngaachibva, ngaachibva, tichamuda.
Halo paStudio 7, makadii. Hawa, tinofara nemaupdates amenge muchitipa. Ndinoda kukutaurawo pamusoro peavo vange vachiti pabasa reutano vari kuzoda mamiriyoni 45. Ko 60 miriyoni dzaizvo dzese dzakainzi dzakaenda kupada kuna mai mutungamiriri kupada. Dzakadii kubviswawo chikamu chekushandiswa. Ndopaunoona kuti nyika yedu hapana kwatiri kuenda chokwadi. Kana panozosvika 2028 wacho, vanhu tinenge tafa, takutyanana nenhamo muZimbabwe. Zvakaoma.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vedu vanoda kupinda muchirongwa ichi. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Tombotarisa nhau dzemitambo. Mutambo weCAF Women's 2026 Africa Cup of Nations wechipiri watambirwa kuLucas Moripe Stadium, South Africa. Zimbabwe Mighty Warriors yakundwa neAngola 5-4 pamapenalties. Zvikwata izvi mumitambo miviri yakatambwa kuAngola newanhasi zvange zvaita mangange 3-3. Vatereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, apo tiri kutarisa nezvemari dziri kutumirwa nevari kunze kwenyika kana kuti diaspora remittances kuti dziri kubatsira sei kusimudzira upfumi hwenyika. Aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Standekile Mutanga munaudze isiNdebele.
Isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 26 kuNhlolanja 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
khona bunzima kakhulu njalo kuzaba buhlungu ebantwini, ikakhulu laba bantu abadubekisiweyo yibo abazathi buzwa umthwalo onzima kakhulu.
Umanyano we-European Union uthi usuvala amanye amahofisi awo aqhuba inhlelo eziphathelane lentuthuko emhlabeni jikelele.
Unalana amaviki from 9 February uzobamba u-16 February kuye kwatsha futhi kwatsha kungasathembisiki kakhulu izimo ezinjengabomumbu.
Abanye abalimi eCholocholo Pane Plumtree lezinye izigaba bathi kuza kuba nzima ukuthola isivuno esiphezulu lonyaka. Umongameli Donald Trump uthi ufuna ukunikeza izinothi ezivela kwamanye amazwe ezifuna ukuhlala eMelika imvumo yokwenza lokho ehlobo lwe-gold card. Zonke indaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-European Union uthi usuvala amanye amahofisi awo aqhuba inhlelo eziphathelane lentuthuko emhlabeni jikelele, okulinyathelo elilakho ukuphazamisa abantu abaningi emazweni ase-Afrika agoqela eleZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo eziningi zithola imali yokuqhuba inhlelo zazo emazweni aphetsheya afana lalawo ase-Europe, eMelika lamanye ehlukeneyo. Sikhuluma nje ezinye zalezinhlanganiso sezivaliwe eZimbabwe ngemva kokumiswa kosizo lwemali ebivela kuhulumende wakweleMelika ngumongameli Donald Trump. ELeNetherlands lalo lithi liza kwehlisa imali yentuthuko ebeliyipha amazwe achiyeneyo. Ukunciphiswa kosizo lwamazwe aphetsheya lokhu kubikwa kuphuca abantu abaningi imisebenzi njalo kugxilise lobuyanga. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oyuntu eMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa, ngalolu daba.
Khona kunzima kakhulu njalo kuzaba buhlungu ebantwini, ikakhulu laba bantu abadubekisiweyo yibo abazathi buzwa umthwalo onzima kakhulu, ngoba inhlelo lezi bezincedisa kakhulu abantu ukuthi bathole lokho esingathi ngama essential services okugoqela umtholampilo, imfundo, amanzi, lezinye futhi indlela zokuthi abantu bafundiswe ngamalungelo abo, njalo futhi abantu benelise ukuncediswa ukuthi bamele amalungelo abo.
Ungathi kuyini okubangela ukuthi amazwe aphetsheya la anciphise uncedo lwawo?
njengabantu base Africa mboni ngani it's unfair ukuthi sisole laba asebequme isupport akade besinika yona ngoba akusomlando wabo vele ukuthi basisupport kungumlando wabo hulumende bethu ukuthi babone ukuthi intuthuko silayo babone ukuthi ingqubekela phambili silayo njalo futhi babone ukuthi amalungelo ethu ayahlonitshwa njalo futhi ayananzwa kathesi ke abantu beAfrika sokumele sibone ukuthi siyavuka emaqandeni silande ohulumende bethu siye demanda ukuthi izimali esizikhipha njengama taxes izimali eziphuma kwizembiwo zomnotho wethu izimali ezivela kubusiness kumbe ngithi kuprivate sector yethu esebenza emazweni ethu kazisebenze ukuthuthukisa amazwe ethu sisebenze ukuletha ukuhlonitshwa kwamalungelo lokunanzwa kwengqubekela phambili yethu ohulumende abayehluleki kwenza lokhu kumele bakhithwe ekumbusweni abantu kabaqunga izibindi bakhiphe ohulumende bamasela abantshontsha imali kaZulu bakhiphe ohulumende abangalethiyo ingqubekela phambili ngoba khathesi sokukondoda sibonele sokumele ukhwinqe amabrugwe uyibophele ibhanti lakho uzimele wedwa lokho ukuthi besilokhe sikhala kodwa sincike kwamanye amazwe sokuphelile sokumele sizimele lati sodwa njengabantu sitshengise ukuthi singabantu phela hathi kube silokhe siholelwa ngezinye izizwe sengathi sizinkukhu zokufuywa.
Lo mnumzana Khumbulani Maphosa, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, obexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Abanye abalimi eCholocho eLupane leplumtree lezinye izigaba bathi kuza kuvanzima ukuthola isivuno isiphezulu ngoba kusilela imvundiso yefertilizer bathi kwezinye indawo izilimo sezivulawa ngamanzi amaningi lemhogoyi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Moven Qhelisa Ngwenya, umlimi ohlala eDaluka eLupane othi kunenge ukubahluphayo selokhe kwana izulu nyakenye lalonyaka.
Izilimo ezinhle sibili yizo ezahlanyelwa from kubo 5 January kuzofike kathesi isimo sezulu kazange sibili kunjalo nje wona lana maviki from 9 February kuzobamba u 16 February kuye kwacha futhi kwacha kungasathembisi kakhulu izilimo ezinjengabo mumbu hayi nababese befake ifertilizer lapha hayi kwacha kwacha sibili ngesimo sakhona ngelizulu eqaleke ku-16 lokhu silalo lokathesi litshintshile lapha lalaphana onyawuthi hhayi bayakhanya
ye ezinye izilimo khona ngapho ngwenya zimi njani awusitshele sibili ngokujulile
singene vele onyeke nokulima singakanhlanyelo besikhangele ukuthi mhlawumbe le esingayithola ingaba khona inyawuthi kodwa kwaba ngamale mabele kuphela abantu abaningi ngabathanda amabele bafisa inyawuthi kulo munye nje wayedlalo inyawuthi sesibone kwenza ukuyithengisa ngenkomitsho ngamadola yiwo abantu abangenzi ukulima imilimelo eminingi kazange ilinywe esigabeni sakithi lapha nxinganiselwa ku-ward 19 hhayi ayilimakanga ngendlela yakhona labo bayagatshompa kakuzange kube kuhle akubanga kuhle kakhulu kodwa labo abalima ngezinkomo umanzi wakhona babunamathe yikho kukhanya khona hayi wagatshompa angazi ukuthi amagoda akhona ayingatshoni kumbe kwakusiba njani kwakuzwela ukutshisa kakhulu esimeni sakhona ngomumo waleli leli-ke izulu eline elikathesi nge-16 kuzobamba kathesi yilo silibone lusina ngendlela ephezulu ngoba umfula lo esilawo thina ugcwele kakhulu kuba ingozi kula bana abasebesondele duze kwalapha kakhulu kuma Westland la kumbe sithi khona duze kwemifula lapho kugijima khona amanzi zilimele izilimo lezi ngoba i-5 days yona liyana kusiya ku-20 hayi zisele zimi kubi kwasala nje amabele wona ade sephezu kwamadolo usiyeqolo ye angasala.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya, umlimi ohlala eLupane esabelweni obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseDaluka. Sixoxa njalo ngodaba lolu lo mnumzana Mokis Ncube ohlala ePlumtree.
AsiZulu lapha sikaze sibone besikhala nje last week lapha singasalibola amabele vele bese yiproblem but asengathi avukile but ngendlela eselesena ngakhona ikuthi indawo yakithi ngapha ilamagusi lamaphale but hayi amaphale nibona ngathi kuzaba ngcono hayi ezifuyeni hayi akusela lako kubili kuthatha utshani yiwo sokukhulela inkomo mpela noba khuloku amathole okuseleni ma sokuphakathi kotshani ngeke kusakubona no hayi siyambonga uNkulunkulu hayi but imbona ngathi sizadobha ngendlela elingangakhona but bese lifanele ngabe liyama kancane
pho nxa kunje Ncube amabele lezifuyo kuyahamba njani
hayi amabele wona endaweni yethu ngapha mbela ngathi asasengcono bakhula msenya kakhulu kule gusi khona kwengathi mebhisi yethuka iproblem uhulumende wayethe uyasinika i-top dressing but ma i-fertilizer sibuya sesithola siphiwa i-fertilizer emnyama 27% asiyazi ukuthi isetshenzwa njani yikho lapho sile problem khona sasithembile ukuthi singathola i-top dressing lemhlophe sizasila but ngendlela zakhona uhulumende angazi ukuthi uhambise njani leyi esiyiphiweyo siyayifaka nje kodwa ke layo ayenelisanga ngani ngoba izulu lakhona linenga hayi izifuyo ziright kakhulu gips hayi izifuyo ziright kakhulu khona kunzima kunzima yikuthi sishoti i-fertilizer kakhulu kakhulu uhulumende ma angasinceda nge-fertilizer singazi ebantwini lapha ngoba ma kuthiwa siphiwe i-fertilizer ayi kumbeli kufika kungaseyiyo le esiyithenjisiweyo asikwazi ukuthi kuhamba njalo maybe uhulumende la engangenela khonapho ngoba upresident uyabe esinikile mpela ethi top dressing but end of the day asithola sokuyi-fertilize emnyama lokuthi isetshenziswa njani asiyazi mpela yikho esikhalaza kakhulu kuhulumende kunoko
lowo ngumlimi umnumzana Marcus Ncube obexoxa lo Gibbs Dube we-studio 7 ese-Plumtree. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iVatican ithi uPope Francis ulokhe egula lanxa nje esesidla, ithi ulele kuhle namuhla. Kubhubha abantu abafika phose amatshumi amahlanu engozini yendizamtshina ewe edolobheni le-Omdurman kwele-Sudan. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika uthi ufuna ukunikeza izinothi ezivela kwamanye amazwe ezifuna ukuhlala eMelika imvumo yokwenza lokho eyohlobo lwe-gold card ebiza amadola ayizigidi ezinhlanu i-5 million, njalo olephepha leli engathola i-citizenship. Umphathintambo kahulumende weMelika uMnumzana Howard Litnick ubikwa esithi uhlelo lolu lulakho ukusungulwa ngemva kwamaviki amabili alandelayo luthatha indawo yalolo obuluvele lukhona olwama-EB5. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Tim Muringai, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ochasisa kabanzi ngohlelo lwe-EB5 lolwe-gold card.
Into le ekhulunywa nge-gold card ingathiwa i-replacer i-EB5, into entsha. So kwakathesi siyabe sesiphongumelela nje size ukuthi ama-details athini, ngoba siyakwazi ukuthi i-EB5 ibile minimum ye-$1 million plus 10 employees, and kwakumele kunikwe 10,000 ama-visa angikhona by Congress, and ewe 3,000 of the 10,000 ayefanele nikwe ababe nika ethwa yona i-high economic investment or ama-companies or abantu ababuya lama companies a investor in high tech science logo njalo njalo ongathiwa kuyenza izinto as a AI le the future but katesi akukachasisa ukuthi i 5 million lay gold card abantu ababelethwa lapha are they going to be vetted yi Congress yini or baphongunikwa ni gold card yona le bengena okunye i B5 ubumelela 5 years ukuthi ube yi citizen ohlala lapha as an EB5 holder but katesi i gold card le 5 million asikwazi nje and upresident Trump yena uthi kuzabe kuncedisa ukubhadala isikweleti as a deficit ye America katesi ezifika ku 37 trillion i 10 million visas at 5 million every year uthi yena kuyabe kuncedisa to pay down isikweleti from the government vele these measures eziyenzwa ngamanye ama country anjenge Greece, Malta, Belize lama European countries abo Netherlands for investors mawe na ole nkomponi yako ufuna ukuzo investor in America or anywhere in the world akhona ama golden visas so hayi okuchiyana ikuphunguka hi the monetary amount ngoba in most countries abo kuma 300,000 500,000 less than a million siyakwazi ukuthi umnumzana Trump he is all about making America great again and ukuthi everything should be focused and initiated to benefit iAmerica sake sabona in 2021 EP5 babe sithi ama problems angkhona it was hard to trace ukuthi ababe nikezwa lawa ma visa from overseas abaningi bangkhona babe ngakwanisa ukuthi babaveze ukuthi bavela ngapi ukuthi imali zangkhona zivela kuphi so katesi i5 million hayi uyabusa le mali engathiwa is more than that ukuthi bakunike yona leyo visa ngiyabonga msakazi
lo ngumnumzana Tim Moringai ingcwethi ecubungula izombusazwe esixoxelayo ecingweni ekhona pha eMelika Abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abachayela ihlombe isizalwane seZimbabwe yonkosikazi Sizani Charity Chuma ngemva kokubafundisa ukuchiyeneyo okwakuziphilisa besithi lokhu sokutshintshe impilo zabo kwaqeda indlala lobuyanga ikumdeni yabo uThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Leli linina lako golide unkosikazi Chuma odabuka ePlumtree. Unkosikazi Chuma usezikhandele omkhulumlando wesikolo sakhe semangako eGoli esigavela besifazane ikakhulu beZimbabwe ulwazi lokuhlobisa amaqhatanzipho afuna ukuthi nxa enyathela kuzwakale.
I empower them just for job opportunities. You will find ukuthi ibeauty is not even in her and it's not even in career yakhe but because it can create ukuthi uthole ukuthi sezigcine sibanemali umsebenzi job opportunities or running their own businesses so into yabe ngiphusha ukuthi ngiyabe ngibona ukuthi that's how I started
unkosikazi Chuma uthi zehla sijuluke ezentokozo nxa esebona izinkulungwane zabomama abebhekane lenhlupe esabekayo sebekhomba ngophakathi ngenxa yamakhono abagavela wona uthi banengi abamenze waba yilokhu ayikho khona yikho laye efuna ukwenza abanye babe njengaye
ngiyabe ngifile ngathi ngithole i-gate pass yokungena ezulwini especially mawubheke i-product yakho ubone ukuthi you know what ngumntanami lo you know what I know ukuthi uphuma phi you know when I look at uRorisang when I look at uSthembiso the simplicity house of beauty they are now running these companies especially uma silama graduation ngiyabukela ngithi ya they've worked
omunye wabathakazelela imisebenzi yakhe unkosikazi Thembi Dube
usicharity ukukhulisa abantu abaningi abanye base ba overseas many people they've gone overseas from rural areas umuntu bone excited ukugibela nje inqola moya for the first time yabona uthole ukuthi ujabulile you know she that yena mayibona umuntu ejabule ekhuphuka is her joy as well is her strength you know she feels what she has achieved and that is good you know she sleeps well at night when somebody is successful
yisicombecombe kulesi sikolo sakhe semangako njengoba kukhandwa kuphothulwe omacombane abamkantshobomvu abanye zintshantshu zokucomba ubuso, kanti abanye sekuzingcitshi zamaqhathanzipho, bese kusiba labona kantshiya labona sibutubudu abakubotoza igazi ligijime. Unkosazana Juliet Chinyanganya wenza phose konke lokho.
Senza amazipho, massage, makeup, lena ifayile ngizenzile, na waxing, eyelashes. Mangi ngasebenza then khona ukuhlanganisa imali ukuthi ngivule eyami i-beauty spa. I would love to do that.
Bebeqinisile abadala uma bethi ikusasa liyabekelwa njengoba nangukuphela labo unkosikazi Chuma abebafundisa ukubhiconga, yibo namhlanje asebethi bangambamba bamchiye ebuchelenzi okwejiji. Uyabonga kakhulu unkosikazi Sithembiso Mpofu, umnini wesikolo sokucomba-comba esesimplicity beauty box.
I never imagined myself ngine esikolo kahle kahle because wayehlala sho athi ngihamba uvule hamba go and open stay hamba uvule nemla ngisitshela ukuthi ngizovula nje something encane nje ngifake imiraya me makeup ngibe ngisenza ama clients enikeza nje imali encane. So wangigqugquzela eshwe. We had a lot of fights, elwa nami until ngaba right. Ngiyajabula kakhulu, I'm so happy. Thank you so much, ngiyabonga kakhulu mama Zini.
Unkosazana Rorisani Ngwenya laye selesikolo sokucomba-comba asebiza ngokuthi House of Beauty.
Kahle kahle ngiswele amagama amaningi okubonga, but I don't mind saying it million times. Imangako yangiphakamisa kakhulu ngomem charity. La engaqalela khona mina I'm just a village girl. Bengizitshela ukuthi nje ngizo impilo yami izophelela as a waitress, but check now I ended to become this just because of imangako.
Kulithemba ke leningi lalabo mama ukuthi ngala makhono uma ngweza suka ukubhazalala eziko lemuli zabo zilale ngesibopho. Uthuso Khumalo, umele Studio 7 at your husband.
Kwezemidlalo iqembu leZimbabwe Mighty Warriors linqotshwe ngele Angola 5-4 kuma penalties lamuhla emdlalweni weWomen Africa Cup of Nations odlalelwe kwele South Africa. EleZimbabwe linqobele Angola nge 2-1 njengalokho elakwenza ngele Angola emdlalweni odlalelwe kulelo luzwe kunsukana ezedluleyo. Kugcine kuchaya imbekwa ukwenzela ukuthi kube leqembu elilodwa elizaqhubekela phambili emidlalweni le. Lokho kutsho ukuba eleZimbabwe seliphumile kumncintiswano lo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomuzwethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo.
Ukunqotshwa kwama Mighty Warriors kuma penalties yiAngola kutsho ukubana abasaqhubekeli phambili bezama ukuyancintisa kuAFCON yabo mama. Siyananzelela ukubana ucoach uGwinji 15 kayitshintshanga kakhulu i-team yakhe kuleyo eyadlala eAngola. Ukhiphe nje uDanai Bopo waseqala ke ngoChristabel Katona. UChristabel Katona nguye ke oyenelise kubana ehlohle okwakuqala kwazokuthi uEthel Tinyerere wasehlohla okwesibili. Uhambe leqembu nje elifana nayo okutsho ukuthi kusase lomsebenzi kakhulu sokumele bebuyele phansi bezame ukulungisa iqembu.
Kuyini okwehlulayo lapha babahadebe?
Ungathi kulokudonselana kakhulu kumdlalo wabomama kakhulu lapho inxaso ukuqatshwa abaqeqeqeshi ukudonselana kakhulu lokhu mbona yikho kusuka kubangile ukubana iqembu lingazadlala kakuhle. Kuhle khona ukubana liqeqeqetshwe ngabantu abangabomama banjengaye uGwinji 15 kodwa ma kulokudonselana kusuka kube nzima ngoba abanye babe befuna mhlawumbe ukubana iqembu liqeqeqetshwe ngumuntu ongubaba besithi obaba balolwazi emdlalweni wenguqu. Kodwa siyananzelela ukubana omama labo sebebuya besiba lolwazi olukhulu kumdlalo wezenguqu.
Kumele kwenziweni hadebela
buqakathekile ukubana inhlanganiso yezifa ihlale phansi ilungisise udaba lwama Mighty Warriors, njalo bengazalulungisela phezulu kuphela kodwa beluqalisele phansi. Ngokubona kwami kwakhathesi ungathi iligi yabo mama kayibalansanga kakuhle, ngoba umdlalo ngingathi kawusabalalanga ilizwe lonke. Masingawusala singazama ukubana usabalale ilizwe lonke, sikhona ukubana sithole ithalente eningi engahamba iye melela isizwe. Kungakho ke kuqakathekile okwakhathesi ukubana ikomiti yona le entsha ekhethiweyo yezifa ukubana ilungise umdlalo wenguqu wabomama, kodwa besukela phansi bengazakhangelela phezulu kuphela. Singakhangelela phezulu kuphela siyabe sisenza lokhu abakuthi ngama shortcuts. Esikhathini esiningi ama shortcuts lawa aya avamanga ukubana ebone abantu bephumelela emdlalweni wenguqu.
Lowo ngomuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo, obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekoBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizo siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngiyabonga Studio 7. Into nje engidanisayo ukuthi thina abantu bakithi, we don't talk about the reality, reality. Siloke sikhuluma ngezinto ezingayisiyizwe. Let's come to the point. Ugeza wenze kanje, ukhulumile ukuthi hayi wabiza ijournalist lefoka Mhlanga, uBlessed Mhlanga, wazokhuluma indaba. UBlessed Mhlanga, thanks God, uBlessed Mhlanga wazibamba zaba wazispreada, even though noma sebembophile akusasizi, iqiniso selikhona. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi iqiniso yini. IZipra yayingasho yamaNdebele, IZipra yayiZimbabwe People's Revolution Army, include each and every person. Uyakhuluma ukuthi laba abantu bachaya impi yiba baliberatayo, waye kungasakhulunywa ngawo. So now mina ubuhlungu engibuzwelayo ukuthi ubaba lo ubotshelweni ngoba ulandwe lijene, ulandwe ngumuntu, umuntu lwana ngumsebenzi wakhe okukhipha izindaba, uhola ngakho ukukhipha izindaba. So into ekhona, singabantu beZimbabwe, let's help this man uMhlanga, uBlessed Mhlanga, onguyokhipha indaba lezi.
Siyabonga, siyabonga, ndiyaphila na, njani izulu, kuyavuneka intonyaka? Yebo phela. Hayi, sibonge Daluka, ungekhoholi, yesibonge kusivalo, Gagangola, Afinyela, Stebroti, sibonge 1 and 2, ye, kumalava, ewanke, emabale, ye, hawu, philani bahlobo bami, umoveli ngwenye orikhulumisa, ngithanda lonke, lonke balandeli bomsakazo. Siyabonga izulu, lihlakule phela, singangeni kulokhu esingene kikhulu nyaka. Sizibuya.
Salibonani, salibonani kwiStudio 7 lonke basakazi labalaleli. Linjani izinto ezishiyeneyo? Hayi, okwakuqala nje besithanda ukuthi sikutsho yami leyo deve, ngifisa ukuthi ifundwe lapho ifike elilalele lonke. Mina ngithi khona le ndaba yokuthi kuthiwa uMnangagwa aqhubeke esembusweni, le ayisebenzi le. Kade sisokola umuntu lowo usebenze lo mgabe kudala, sukela kudala into yabo. So ukuthi aqhubeke ezembusweni ayisebenzi into yakhe leyo muntu lo, kumele amachiyele abanye. Izimbabwe le asomuzi wakhe, asomuzwe ezana futhi yabantu bonke bezana bona laba bayalele kuphathe ezana abatshintshi lezikhundla bakholele ezikhundleni. Kungani kade kungayenziwa kufana lamanye amazwe ukuthi kuthiyelwane izikhundla? Kungakhethi imhlobo ukuthi liyindebele likhalanga litonge litholakale nje sezikhundleni khona ngale phezulu kuphalamende, but kulo bandlululo kungena abafuna ukudla abazesekela izano abayibo abakhulumela izano kakhulu. So besicela ukuthi izano ingane iyasihlonipha kancane, sikhangele konke singuZulu siyakhala kodwa sifise lezikhalazo kazisatshelwa imigwaqo ifile yonke into ayikhanyi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Live talk lamhla sixoxa ngoncedo lwemali ethunyezelwa izihlobo labangane ekhaya ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Yebo ke, sesifika emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngisithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.